nguva Trump vachave vachi attenda iyo yatingati hearing ye inonzi ne New York probation inongove process inoitwa munhu wese anenge abatwa nemhosva kuti vaone kuti vanokodzera here kuti vawane yatingati mutongo ungaite kuti zvinhu zvirerukwe kwavari yakaita sekuda community service kanawo imwe mapunishment asiri ekuvaendesa kujere.
Vamasiye, izvi zvinoitwa vasungwa vose here?
Izvi zvinhu zvinoitwa nyaya dzese and zvinhu zvinoitwa kuti pasave nemaunnecessary atikati maincarcerations kana kuti vanhu vanoendeswa kujere ivo vachikodzera kuti vapuwe mutongo wekuti vaite community service kana angadzi pachirungu maalternative forms of sentencing.
Saka apa vanenge vari mudare redzimhosva.
Izvi zvichaitika atingati virtually havazi kupinda mudare recourt havazi kupinda mucourt vari kuitwa patingati pazoom kana kuti virtually vari kwavanenge vari because iri danho iri harinei zvakanyanya nekuti vave vachipinda mucourt judge aripo because rinenge richiitwa ne ma officials anoita senge ma social workers anenge achizopawo ma recommendations kudare kuti zvaanenge vaonawo kuti anowo vaTrump munhu akamira so and iwo maonero avo vanokwanisa kuti vaTrump nangu vakazobatwa nechi nedzimwe mhosva vanokwanisa kunzi vaite atingati ma alternative sentencing iyayo in terms of ma court guidelines.